Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinonyatsa zvisingaiti, zvinosvodesa. Dai vabvumira vanavana mudhenda Speaker of Parliament kuyambo vachiita mahumbwe nedare guru renyika rinova Parliament of Zimbabwe.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoyambira varinoti vanhu veZANU-PF vari kushandisa sengezo chapangu.
Bazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinenge richikurudzira kuti mwana woga woga ari makore ari pasi pemashanu anga achibayiwa nhomba iyoyi yekudzivirira chirwere cheporio kana kuti chirwere chemheta makumbo.
Hurumende neZuro yakaparura chirongwa chechina chekubaya vana nhomba yekudzivirira polio kana kuti meta makumbo.
Chekutanga, tinotarisa example yatakapiwa nemagold coins ayo ainzi musi wotunya gold coins. Takataurirwa panguva iyoyo kuti magold coins aya ndiwo achaita kuti price aderere muZimbabwe, ndiwo achaita kuti inflation idzikire, asi hapana zvatakaona.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hapana shanduko yavati vaona yakaunzwa mukushandiswa kwemari yegoridhe semari yemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kukurudzira vatsigiri varo kuti vaite mwoyo murefu sezvo vatungamiri vebato iri vachiona zviri kuitwa mukuedza kupunza bato iri. Mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti bato reCitizens Coalition for Change rinoyambira varinoti vanhu veZANU-PF vari kushandisa sengezo chavangu kuti varemekedze vanhu vanenge vasarudzwa neveruzhinji. Nengo gumi nevashanu zeCCC dzakadzingwa muparamende zvichitevera tsamba yakanyorerwa mutauriri weparamende navasengezo chabangu vachiti vamiriri veCCC ava havasisiri nhengo dzebato iri. Vamukwananzi vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zviri kuitwa mukugadzirisa nyaya iyi vachiti vatsigiri vebato ravo vanoziva zviri kuitwa mukugadziriswa kwenyaya iyi.
Zvakawanda zvatiri kuita pamusoro penyaya sematsaura atakaita, ticharamba tichirwisa zvakasimba tichishandisa matanho ese aripo mubumbiro redu remutemo munyika yedu yeZimbabwe kuti zvaiti kuitwa navachabangu hazvisi pamutemo, hazvifani kunge zvichiitika. Vanhu veZANU-PF vanoshandisa vachabangu, tine meseji kwamuri kuti munofanira kuremekedza kana vanhu vasarudza vanhu vavanoda. Hatidi nyika yekuti unoda tonga watonga muzinda wenyuchi, nekuti ka vanhu vasarudzwa zvakanaka musarudzo munyika. Vanhu veZANU-PF vanodoma vanhu vavo mukati memusangano votanga kuvashandisa kuandamaina the will of the people sezvataona zvichiitika pakurekodiwa kwaita maMPs edu 15 kusiri pamutemo, kusingafani kunge kuchiitika and kusingafani kuzova zvichiitika zvemuZimbabwe. Zvinoita sekuti takuzvidza dare reparamende, takuzvidza zvido zvevanhu. Vanhu vanenge vasarudza nhengo dzeparamende dzavanoda, asi ZANU-PF yoenda neroseri yotora vanhu votanga kubvisa vanhu veparamende vanenge vasarudzwa nevanhu. Hazvina kunaka, zvinonyadzisa, zvinonyadzisa zvisingaiti, zvinosvodesa. Dai vabvumira vanavana mudhenda Speaker of Parliament kuyambo vachiita mahumbwe nedare guru renyika rinova Parliament of Zimbabwe.
Bato renyu rakaendavo here kumatare nenyaya iyi zvikuru sei pamusoro pavachabangu?
wakaendwa kumapurisa, wanuhidu wakaenda kumapurisa, wakaenda kuma matarenzi mosho, wakaenda kupi, asinina wakuti mutemu wa Zimbabwe wasikushanda zakanaka. Wana wasikunda kubata mtemu zakanaka, wakapiwa masarekuita shwe mtemu, umuwacha watu kutezira mtemu, wanda kutezira umelana. Wasinei nekubutika kwenyika ya Zimbabwe, wasinei nekugazikana kwenyika ya Zimbabwe. Sakatimono bachikuru zira le mtemu, kutidaima ita shwe mtemu, chaiwa chaiwa nengu kanyo kwa magwaru. Nema nere kwa wakaitwa, kwete kutura dii, reyumwa msangano, kangwe kawose msangano wangu seksu kusi, uwe mwashu matongi rwenyika, uwe msangano weza mpia.
Asi, vamkwanazi, munoona ere kuti, vachigiri wenyi, vari kungonzwa, zirukitu wana vachabangu. Asa, vasu kundwa zirukitu wane, bato renyu pamsorpe zirukiti kaisi. Muno, muruku uza uwa sigiri wenyi ere kuti chi zirukiti ka, muruku garamchiva zirisa ere zirukufamba.
Vachigiri wenyi wari kuziwa zirukufamba, asi jese, chino kwa zwa zirukufamba chikere ere. Kana mchitila, nechipuka chakaita sezani PF munodhibana neuchenjeri saka zvakawanda zvatiri kuita zvimwe zvacho vachaona nemabasa zvimwe zvacho hatingazvitauri panhandare sepanapa asi vanhu vedu ngavazoti zvakawanda zviri kuitwa nebato ravo kudzivirira umbavha hukuitwa nevachavamwe nevamwe vavo vavari kushanda navo vachakahwanda tinoti kwavari ngavabudikire vacheri pachena nyika yevazive kuti ndananhingi nananhingi vazvipira kudzosera shure chirongwa chekusunungura Zimbabwe under the program yeCitizens Coalition for Change inotungamirwa nababa Advocate Nelson Chamisa.
Ibo vachabangu makamboja uri kuronawo here muri kutaurira navo
hayechi
mutauriri we Triple C va Promise Mkwananzi vari parunhare ne Studio 7 asi vakafanobata chigaro chomukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira vanoti ZANU PF hainei nekupopotedzana kuri kuitika mukati mebato reTriple C vachiti bato ravo riri mubishi rokushandira vanhu sekuimbisa kwavakaita pasarudzo.
Isu sebato rokutonga ZANU PF hatinei nezvinoitika kuTriple C. Nhau dzinoitwa kuTriple C makakatwana avo avari kunetsana pachavo. Kubva pavakaita mapraimari vanga vachingokakatirana vachishupana. Isu ZANU PF hatitozvitarisisi inyaya dzatinenge tichingohwirawo kure kure kuti ah kune rimwe bato ravari kudai vari kudai vari kudai. Asi chinoita kuti ndonoti vanhu veTriple C havanei nevanhu vanovafotera. Ndechokuti pavanokonana vanoda kupinza ZANU PF nepaisingakwani. Iwo makakatona ari avo pachavo pakutadza kushandidzana kwavo. Isu seZANU PF basa ratakatarisana naro nderekuti zvatakavhotegwa zvakavhotegwa vamunangagwa kuti vadzokere pachigaro tizvizadzise. Hatinei nekuti kuTriple C vaitei. Isu takatarisana nezvishuviro zvevanhu veZimbabwe ndonhau yakatibata seZANU PF. VeTriple C dai vamboremekedza vanhu vanovavhotera vagadzirisana vataura chokwadi vasiyana neZANU PF vabvise chiZANU PF pamuromo nekuti isu hatinei nenhau dzavo nemafambisiro avanenge vachiitana naya dzavo. Ngavagadzirisane ikoko vaite zvinhu kwazvo nekuti Speaker of Parliament haadzingi munhu muparlamendi. Anozadzisa zvinenge zvataugwa nebato rakapinda naro munhu kana rati munhu ngaachinge achibuda muparlamendi. Saka isu tinongoti ngavagadzirisana varege kupokana pokana mazuva achifamba vaite zvavakavhotegwa nevanhu. Muharare mava nekorero inhau iri mumaoko avo nekuti ivo seopposition ndo vari kuchengetedza guta reHarare kubva 2000. Mamedieval diseases akudzoka sei mukati memadhorobha edu ivo vari vari kutonga. Basa kukakatirana vachirega kugadzirisa nyika vachirega kuita zvavavhotegwa nevanhu.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende nezuro yakaparura chirongwa chechina chekubaya nhomba yokudzivirira polio kana kuti meta makumbo chakanangana nevana vane makore ari pasi pemakore mashanu ekuberekwa. kurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakaparura chirongwa ichi pakliniki yechinotimba kuVictoria Falls. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike kuti tinzwe maonero avo.
Isu tinogamuchira zvikuru uye nekutsigira urongwa hwatorwa nebazi rezveutano kubaya vana nhomba yekudzivirira chirwere chepolio. Nekuda kwekuti bazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinenge richikurudzira kuti mwana woga woga ane makore ari pasi pemashanu anga achibayiwa nhomba iyoyi yekudzivirira chirwere chepolio kana kuti chirwere chemheta makumbo. Vanenge vachiti mwana wega wega anofanira kubayiwa nhomba dzinokwana kuita ina paanenge ane mwedzi miviri, paane zenge ave nemwedzi mina, paane zenge ave nemwedzi inokwana kuita 18 months, 4 years, nekudaro.
Nhomba idzi dziri kubatsira here kudzivirira zvirwere? Tichiona kuti muZimbabwe zvirwere zviri kupararira zvakati wandei.
Zvakaonekwa kuti mwana akabayiwa nhomba idzodzo dzese dzakakwana anokwanisa kudzivirirwa zvakakwana kubva kuchirwere chepolio kana kuti mheta makumbo. Zimbabwe ndo imwe nyika pasi rose kana kuti muno muAfrica ine yatingati very high coverage yepolio immunization kana kuti vaccination inosvika iyo 90%.
Asi tingaona here chirwere chepolio chichipera zvachose munyika kuburikidza neurongwa huri kuitwa nehurumende hwavarusike?
Chirwere chepolio chakati mbenge tatochikunda zvamuchose munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofunga kana muchifamba manga musawane vana vaya vane mheta makumbo nekuda kwevaccination. Saka ichokwadi kuti vaccination inosevenza uye vaccination haina njodzi kuvana uye vaccination inobatsira vana kuvadzivirira kubva kuchirwere chepolio ichochi. Tiri kuona mamwe mabasa evaccination akaita sana ana measles aya akaitwa nedzimwe vaccination dzinoitwa kubva nesu tichiri vana vadiki. Ndinoda kuti mwana wese womuno muZimbabwe unoona ane nhomba yaanayo paruoko rwake inoratidza kuti munhu iyeye mwana wemuZimbabwe mucherechedzo kana ukafamba kune dzimwe nyika nekuda kwevery high coverage yatanga tiinayo yevaccination iyoyi.
Makaona here weruzhinji vachipiwa dzidziso pamusoro pechirongwa ichochi kuti vazive kuti ndozviri kuitika?
Hongu tingade kuti mabasa ekushambadza edzidziso anga achiwedzerwa kunyanyanyanya pazvivhitivhiti, pamaterevhizheni, pamaredhiyo, mumapepa, maposta, mabillboards, kwese kwese kuitira kuti veruzhinji vange vachiziva kuti kune basa irori kana kuti urongwa ihwo huri kuitwa nehurumende hwekubaya vana nekuda kwekuti dzidziso ndiyo inoita kuti mashoko afambe asvike kune varuzhinji.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hapana shanduko yavaona muchirongwa cheReserve Bank of Zimbabwe iro rakazivisa kuti mari yegoridhe yemaZimbabwe Gold Backed Digital Tokens yave kushanda semari yemunyika kubva pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere kuti tinzwe maonero avo.
Urongwa uhu hwemadigitally backed coins ndakazvitarisa ini ndinoona sekuti hazvina zvazvichanyanyochinja munyika. Chekutanga, tinotarisa example yatakapiwa nemagold coins ayo ainzi musi wetunya gold coins. Takataurirwa panguva iyoyo kuti magold coins aya ndiwo achaita kuti zvinhu zviderere, maprice aderere muZimbabwe, ndiwo achaita kuti inflation idzikire. Asi Hapana zvatakaona. Takataurirwa zvakare kuti ndiwo achaita kuti parallel rate US dollar neZimbabwe local currency idzikire. Asi hapana zvatakaona. In fact, zvinhu zvakatoramba zvichiwedzera, zvichiramba inflation ichiramba ichikwira, rate ichiramba ichikwira. So izvachionesa kuti urongwa uhune zvakanyanya zvauchakwanisa kuchinja.
Saka anenge achizoshanda seiko? Unogona kutotenga here kana kunobhadhara zvinoda kubhadharwa?
Tinoona kuti ava variku hatina mainstruments, hatina bumbiro mumitemo yedu iri kutaura kuti kana tichinge takuita zvemadigital bitcoins akanga achishandiswa sei muzvitoro. Vanhu vachange vachipiwa change here kana wamboshandisa digital bitcoin? Change yako uchazoidzoserwa nemausa here kana kuti uchaidzoserwa neZimbabwe local currency kana kuti zvichange zvichitamba sei? Izvi hazvisati zvatsanangurwa, hazvipo pamutemo, hatina zvatinoziva. Takatarisa mashop pare zvino maprice anenge achidedzera neUS dollar kana kuti neZimbabwe local currency. Hapana zvatati taona zvakanangana nemadigitally banked coins aya.
Munhuwo nje anokwanisa kuendawo achitonoawana here achizoshandisawo?
So tiri kuona zvakare kuti nyaya iyi iri kuuya nehweseri sezvatakaitirwa pamadigital zvatakaitirwa pamagold coins. Hatitozivi kuti akatengeserwa magold coins acho ndiani, ari kumachengetera pai, ari kushandisirwa chii. Isu senyika zvakatikostera mari, takashandisa mari yakawanda zvakadii kuti zvinhu izvi zvinge zviripo? Tiri kuwana here benefit kubva mazviri? Izvi zvinhu hazvina kujekeswa nenzira iyi yatinazva takanyanya zvatinoziva. So nekudaro hatina tarisiro kuti tichange tichiona anything tichichinja, tichange tichiona kuti zvinhu zvichachinja muZimbabwe.
Toda kuramba tichitarisa kuti zvinhu izvozvi izvi kune here kwazvakamboitwawo kune dzimwe nyika, kana kune kwazvakamboitwawo kuti munotonotengawo zvamunotenga kunze uko zvichiuya muno munyika nenzira iyoyi?
Tinoona kuti even dzimwe nyika dzakaita sana Nigeria vakambenge vane urongwa ihwohwo hwemadigital coins, asi vakaona nekufamba kwenguva kuti anga asingashandisiki, anga asingatambiriki mashopu, uye kuvanhu vanhu vanga vasingamanzwisisi vanhu havana kumatenga. So tinenge tichida kuziva isusu kuti ava vekureserve bank of Zimbabwe vachikwanisa kuita madigital coins vakafamba here, vakamboita here research yavo yakavataurira kuti chii? Nekuti patiriko zvino takazvitarisa tiri kuona sekuti havanawo ruzivo rwakakwana kuti tinge tichitaura isu senyika kuti takuita zvemadigitally banked coins.
Avo vange vari vanongorora zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vagari vekumaruwa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kupomera mhosva vakuru vakuru veZANU PF vachiti vari kuvatorera zvekurimisa zvavanopiwa nehurumende. MuNewsday munoti zvichitevera kuziviswa kuti vaJobs kala vari kurwara kumujeri kuchikurubhi, vamwe vakaungana vakaumba gwama rekutsvakira vasikala mari yekuvabetsera. Gwama iri rakaungwa naMuzvare Estelle Adams Stone riri kuvaparira kuunganidza mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvitanhatu zvine zana nemakumi matatu nematatu kana kuti 6133, uye pari zvino ratounganidza mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica $699. MuNewsday makare umwe murume wepamutare Anesu Muchaya akapedza mwedzi wose akavharirwa asati atongwa pamhosva yaari kupomerwa yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Machaya akabudiswa mujeri svondo rapera uye achamiswa mberi kwedare nomusi wechina svondo rinouya musi wa19 Gumiguru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Douglas Ndire Inengwe ndina bamunu vangu vandakashayiwawo gore ra19 remember 1992 until na nasi asi kunzwa kwetu taiziwa kuti 92 washwa inzwa ishanda kumondoro atina kuzombo kwaona futi vainzwa nemhuri kumondoro vanonzi kasirai kana kuti alec njira inengwe kana iyo vakaterera vandibati panhamba dzinoti ndidze kusouth africa dzinoti 061 82 87 457 ndapota please ndikutsvagwa munhu wangu ndakapedzisira kuvaona mishakatsonga ndiri mudiki mubva kuchipinge ndikupatizii
ndangopawo vachamisa kuti vachamisa regai kupindwa nebhaibheri zvekunyanyiswa kusvika pako turi coach maplayers okuvadziwa ose iwo wakangotarira kuti hai chanamata vachapora ngwarai tora echeni ndicharamba muchiita semunhu ane munyama musina munyama asi kuti musanyautungamidza mwari mberi apa pavakuda hondo hapachadi zvimwezvo toda kuti kuna mai avanoimai muteto wavo sando dzenyu dzidzisaivo vachamisa kuti vave nechivindi muri mukadzi anovagamba chairo chairo pabotswana apa ndatenda
pastudio 7 murisei muriseya nalandroad mararo kwidzai marendi pamba penyu pari kugara musoja kana mupurisa ya munzoti 1 room yoita 150 kana ida 2 rooms 300 wanyatsekuona kuti zveshuwa vari kuita vanhu vasi kuzvipa vari bhizi kuroonhu maminista etriplec vari kuvarovera chii vari kuvarovera chii kwidzai marendi yekusekna soja nemapurisa ekuzimbabwe rabisha
Pastudio 7 mamuka sei ndine urombo neni munzwa chavangu ko muri munhu wakaita siko munhu asinganyari munhu asinganyari mwana waguta kunyarwa chavangu unotaura mashoko kuti chamisa ngaabve chamisa ngaabve ndiwo wakaifoma TCC kwayakabva unokuziva unombori ariko panyama yehuku unoda kuti abve aindepi iwo ugodii ndiwoda kuti kana zviri zvizvochi vachitora iwo ugare handiko zvaunoda handika iwo uri kutumwa chiitazvo zvawatumwa upedze uchibva wachigara uchibva waita purezidendi netriplec iwo wacho uti nyarewo nesu tiri vana vezimbabwe
ati hei inji nechichemo changu ini muzimbabwe chaiko chao
ihondo yemuzimbabwe yezano yekukwera vachingotsika vanhu ivo vanhu chacho vari munyika vakusikumbozvione nezvikuitika munyika mede yezimbabwe shuwa vanhu vangaita basa rokupinza mapurisa kuita sekuti munyika maita hondo kunge maita strike iri pabhora vachimudzinga mupariamendi kudana dundundundu remapurisa zimbabwe chacho yechanaka ivakomana nezvatiri kuitwa muzimbabwe iyo zano pf ichii chiri kumboitika chachii nezano pf shuwa zano pf kuti mapurisa masoja inoshandisa manesi madhokuta inoshandisa maprofita inoshandisa yapinda posi nepaisingatendeki vanhu vamwari vanhu ngavanzwe tsitsi muzimbabwe chandiri kutoona ininika kureshwa hangu kutaura asi muzimbabwe mune mutoda hondo futi chai chai kana kuti vanhu vaomerwa noupenyu chai chaiko zvekusvika pako tinyatsokuona shuwa zano pf haina kunaka bhozi zvairi kuita zvazvifadzi basi
munangagwa unofanirwa kusvoda kusvoda chaiko haungatauri kuti munyika makaitika mafair and credible election hakuna zvinhu zvakadaro fazi ranga rakaderana indaiva kwedu kwatakavhotera kumusha kwedu kumasvingo kunonzi kuzaka fazi ranga rakaderana richidhairekita vanhu kuti vhoterai apa vhoterai apa isu tikatorambirana nazvendi pakatozosvika mapurisa vanhu vefazi vaiva vakatotanga kutoshungurudzwa nemapurisa vachinzi wai muchidhairekita vanhu kuvhotera pasi kwenu regai vanhu vavhotere pavanoda saka iwe mudhara wenyara munangagwa nyara wakonewa nyika wakonewa chimboburuka vanhu vegona vaite zvinoda vanhu vane njere chimbobva pachigaro wasvika pakutishungurudza mudhara iwe kubva pawakatanga chiita waita mudhara usataura zvounoda apa ukaisa futi zeki muhapwa mako wotaura kuti pandi maelection akaita sei iwe uchiisa zeki pamberi pako kuti zeki ione zvese uchiiudza zvese zvokuita ndiwo mudhara mudhara chimbobhavha mwatonge ndatenda
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Vakuru vehurumende yeAmerica vanoti vanhu vanoita chiuru chimwe chete chine mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vafa kubva zvatanga kurwisana kweIsrael nechikwata cheHamas. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yeIsrael ine zvose zvainoda mukuzvidzivirira nokuchengetedza zvizvarwa zvayo. Vachitaura vari mumuzinda weWhite House nezuro manheru, vaBiden vakati Hamas ine vanhu vazhinji vayakapamba kusanganisira zvizvarwa zveAmerica, vachiti pari zvino zvizvarwa zveAmerica 20 hazvisi kuzikamwa kwazviri. Tabata vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze nezvenyaya yeIsrael neHamas.
Zviri kuitika kunonzi kuMiddle East ka hazvishamise. Wana wangu wachigara wachirwa kwemakore nemakore ngekuti nyaya hombe apa ndewanhu wekuPalestine wagara wakadzvanyirirwa makore anopfuura 50 kana 60. Chese tinoziva kuti wanhu wakaramba wakadzvanyirirwa wanozosvika panguva iya yavachazoti kusi kufa ndekupi. Inini ndinoiona sepolitical problem, ii problem yematongerwo enyika. Kwakaita madano mazhinji ekuti kuve nekurunyararo kuti wekuPalestine waone nyika yavo yaunozvitonga, asi Israel yakagara ichiramba.
Munoona sekuti nyaya iyi pane zvivara yaichagadziriswa zvakanaka.
Mubvunzo wamuri kubvunza uyu mubvunzo unogara uchibvunzwa gore negore kupfuura makore 50. Saka kwazvino wanhu havasisina kutarisira kuti kuchazova nerunyararo, hatizive ba, ngekuti kurwisana kwane makore akawanda chaizvo. Solution yenyaya iyi iri very simple, ndeyekuti wagarisane senyika mbiri dzinozvitonga, asi Israeri kurambidza kuti hawa wazvitonge. Wakaramba wachingorambidza wa kuti wazvitonge, kuchazova nebishi nemheremhere. Haisi nguva yekutanga, it's just that wanyanyisisa kuningirika kurwa kwaita. Israel haisati amboona kufiwa kwevanhu kuIsrael kwakawanda kudaro. Makore nemakore Israel yanga ine yaidada kuti ine masimba ezvemauto. Haina kuziva kuti izvi zvichaitika. Hapana munhu anga atombotaura kuti pachava nerunyararo here, hatitomboziva.
Takanzwavo nezuro hurumende yeZimbabwe ichiti hondo yomuIsrael inofanira kugumiswa. Munofungei nokupindirawo kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe munyaya dzeIsrael neHamas?
Hapana chavanoziva nekuZimbabwe, ngekuti ivo vari kudzvanyirira vanhu kuZimbabwe. Saka kuti ivo vakumbire runyararo kuIsrael kusina runyararo kuZimbabwe ka, hapana zvazvinobatsira. Hatitombozva kuti vambozvitaurirei, ngekuti hapana zvazvinorewa. Nyika dzese dziri kukumbira kuti kuve runyararo kuIsrael, asi hapana noziva kuti ruchaiwa rini.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoyambira varinoti vanhu veZANUPF vari kushandisa sengeso chavangu kuti vanofanirwa kuremekedza vanhu vanenge vasarudzwa neveruzhinji. Hurumende nezuro yakaparura chirongwa chichina chekubaya vana nhomba yekudzivirira polio kana kuti mheta makumbo. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hapana shanduko yavati vaona yakaunzwa mukushandiswa kwemari yegoridhe semari yemunyika. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.